Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro zvita 31/2018. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvataurwa nemukuru zvinhu zvinotarisirwa zvanga zvitarisirwa kuti zvive zvichava zvingafamba zvakanaka munyika. Nekuti pane kudonda kwezvinhu zvisiri kufamba zvakanaka munyika.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira vanhu kuti vabatane kuumba nyika sezvo zvisarudzo zvakadarika vachiti upfumi huri kuratidza kuti huri kusimukira mugore rinotevera.
Vanhu vari kupuhwa zvinhu zvavo zvavari kutengesa ende zviri kutishamisa isusu seboka kuti zviri kubvira kupi, nokuti pamazivi ratanga tichiita vanhu vese vari mutaundi vari kutengesera panzvimbo dzatingari pachirungu designated.
Vanotengesa mumigwagwa vorwisana nemapurisa muHarare nedzimwe nzvimbo. Vana chiremba vopinda musangano wekuzeya kuti vodzokera kubasa here kana kuti kwete, mushure mekunge hurumende yavakumbira kuti vadzokere kumabasa nhaurirano dzichienderera mberi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vapa mashoko avo ekupera kwegore vachiti vane chivimbo chekuti gore ra2019 richange rakanaka veruzhinji zvikuru, rakanakira veruzhinji zvikuru munyaya dzezveupfumi. Vati hurumende yavo yakatoisa hwaro hwekuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi. Vamunangagwa vakurudzira vanhu kuti vabatane kuumba nyika sezvo zvesarudzo zvakapfuura. Vativo nyaya huru dzavakatarisana nadzo ndedzekuvandudza upfumi hwenyika, kutsigira varimi uye kubatsira vemaindastry vemigodhi nevamwe munyaya dzekuvakwa kwemigwagwa nezvimwe. Asi vakawanda vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika nekushayika kwemari mumabhanga, kudhura kwezvinhu uye kuratidzawo zviri kubudawo mukuratidzira kuri kuita vanhu vakaita savana chiremba nevamwe. Mukuzeya nezvemashoko avamunangagwa aya, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vanoshanda nesangano rePescon Financial Services kuti tinzwewo mafungiro avo pamusoro pemashoko aya.
Zvataurwa nemukuru zvinhu zvinotarisirwa zvanga zvichitarisirwa kuti zvive zvichava zvingafamba zvakanaka munyika. Nekuti pane kudonda kwezvinhu zvisiri kufamba zvakanaka munyika. Mukatarisa inini nyaya dzemaindastry hadzisi nyaya dziri kufamba zvakanaka. Chikonzero tichichiziva, chikonzero chiri chekuti idzo nyaya dzemunyika hadzisi kufamba kuindisira mberi nyaya dzakadaro yatinoti isusu business environment pachirungu. Saka zvinhu zvinogona kuti zvibe kuti zvirambe zvichigadziriswa. Saka ipapo zvinhu zvinotarisirwa kuti mukuru wenyika anofana kuramba achirovedzera zvinhu zvakadaro.
Tarisiro yezvizvarwa zveZimbabwe nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika muri kuona zvichienderana here?
Sematambudziko neshuvire zvatinoda kuita tanga tichizvitarisira nekuti hazvisi zvitsva. Asi nhasi tanyanya kuti tinyanyisise kuda kuziva isusu kuti zvinhu izvi zvinogoneka sei, nzira yatichafamba yakamira sei. Nekuti kungotaura chete hakuzi kungagutsa nhasi uno. Nokuti nyangwe mukatarisa pese pakadonha nyika ichiinda kumawere kwayasvika uko, takanga tichikotaura zvimwe chete izvozvo nasi tiri kungotaura zvimwe chete izvozvo.
Zvataurwa navamunangagwa munoona zvichizadzisika here seshuviro yavo uye nenguva yavari kutara muna 2019?
Toda kubva pakutaura kuinda pakunoita, kuinda pakunozvipira kuti iwe mukuru wenyika ngaachitaura kuti ga inini kana ndiri chitaura nyaya dzekuti tiri kuita nezvehuori munyika. Ndoo matanho andichatora. Tarisai dzimwe nyika dzakaita sana China. Dzakazvipira, hakuna nyika ingagona kuzvisandura kubva madhaka mairise zvakaita yedu isina kuzvipira kwakadaro.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Muharare nemamaguta mange muine kurwisana pakati pevanotengesa mumigwagwa nemapurisa dzimwe nguva mauto ebazi remilitary intelligence. Mutauriri wekanzuru vaMike Uchideme vati vari kumboferefeta nyaya iyi. Hatinokwanisa kubatawo mutauriri wemapurisa kana mutauriri wemauto kuti tinzwe pfungwa dzavo sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai.
Ndiri kutishungurudzawo isu ndofunga mazuva maviri matatu apfuura takangoona mapurisa akudeployiwa muguta reHarare pachivano kumhanyidzana kubvisa mamembers edu pavanokushandira vachitengesera. Izvi zviri kuitwa nenzira ine mhirizhonga hombe chaiyo. Matie gas ari kudirwa, vanhu vari kurohwa nemboma, vanhu vari kutorerwa zvinhu zvavo zvavari kutengesa. Ende zviri kutishamisa isusu seboka kuti zviri kubvira kupi, nokuti pamazivi ratanga tichiita vanhu vese vari mutaunhi vari kutengesera panzvimbo dzatingari pachirungu designated dzakabvumirwa nehurumende. Saka zviri kutishamisa. Tiri kunzwawo kuti hasiri kuitika chete muHarare, zviri kuitikira munzvimbo dzakawanda. Taona maripoti kubva kumasvingo, taona maripoti kubva kwaRusape kuti imhizhonga chete yatiri kuona iri kuitika. Mapurisa achiuya sekwaRusape tatowana mashoko ekuti nemasoja chaiwo arimo muchirongwa ichochi.
Asi imi sevatungamiri vevanhu vanotengesa mumugwagwa makamboedza here kutaura nehurumende nezvedambudziko iri?
Chinotishamisa ndechekuti tagara tiri muhurukuro nehurumende, tagara tinoatenda ese nhaurirano mameetings anenge ashedzwa kuti nyaya idzi dzitauriki. Kutaura kwandiri kuita izvezvi zvinewe, chikonzero chandiri kuti vanhu ava vari kubviswa vari kutengesera panobvumirwa ndechekuti pese pane vanhu vari mutauni izvezvi inzvimbo dzakabvumirana dzinozikanwa kunzi apa pazvimakona pasara panofanirwa kunge pane vanhu vari kutengesera ipapo. Sazviri kutishamisa kuti vaakuuya kuti vachibviswa, ende vanhu vava vari kubviswa pasina kana hurukuro kana nhaurirano yaitwa neutungamiri hwakaita seboka redu kuti chii chava kuitirwa izvezvi, reason ndeipi hatisi kuziva. Totoshamisika izvozvo, nokuti inguva yezororo vanhu vakawanda vanga vachipembera vachifarira. Tinoziva kune madambudziko akawanda munyika, but ranga riri nguva rezororo rataitarisira kuzvagwa kwamambo wedu Jesu. Saka we are all surprised nemaitikiro aita zvino.
Mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare. Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ ranyora tsamba kuhurumende richizivisa kuti nhengo dzaro dzichange dzichiramwa mabasa kwenguva isingazivikanwi kutanga musi wa7ndira kusvika hurumende yagadzirisa zvese zviri kunetsa vadzidzisi. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti hazvina zvazvinobatsira kuti zvikoro zvivhurwe zvinhu zvakawanda zvichida kugadziriswa sezvo vana vechikoro vasingazowane batsiro yavanofanira kunge vachiwana kubva kuvadzidzisi. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vaudza Studio 7 kuti zviri kurongwa neATUZ hazvina kuipa, asi zvaibatsira chose kuti masangano ose aise musoro pamwe chete otora danho rimwe chete. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaMasaraure kuti tinzwe nezvenyaya yavo.
Matisa acha zenga achimira kuenda kubasa kutanga mtu wa sezeni kusikira zinyuto zao za kutaka zao taura za gadirikwa zinyuto za taka achimira kuhurumende hane mwakati taura nyeshi zinyuto eche mari mari ebi wanigeri maineto eche zola sikwani sebi kuenda ose wamu kwenye nyayo za gari kutu wani sikwani siro zinyuto kutu wanakwa sikwani
siro kuhurumende za inoti haina mari yokunze yokutampirisa wanu
Urumende ya karatiza sukuru kutine marie kumpe ya kawanda cha iso. Asimuti marie hawa shingi varbi itambi chapa zimisina maturu. Zibuti wa sada iwa ni muri zao.
Zikoro zuno zaruru wa msua 8. Saka wanawa munuda kutivadi ni na iwa masara uri.
Kibasa umbire urumende le kutine katiri kinyayo na imbo. Saka msuna takatanga wondo hii kukoro sati zafuwa. Asimuka tato saka nyanya kime zimimpe chedi kino tebasira wana nebuti kutu. Kore kazina basa uchizungofu wafusina zimepisiwa sekutisa za kakwana. Newe nyu kariki na miriko, inoda kwani silo za kawanda sekuti wanama kwani silo kusia nisa kutu watiti. Kata ya wonde ya tina hili, wonde ya neto bata nitiro uwe kwewe wana. Kuto kuritira wa bereke. Kwa bata nene kuto wonde hili kutu urimende isi marita kwa marimu yunye esu yunye esu yunye esu yunye esu yunye duwane wana.
Chii chakabuda mkufamba kwa maka itakufa kwa mtare kuenda kwa harari.
Tunofara kufamba kwa edoko kwa bude ya tenzesi na kundi ya tenzani. Yese waka mtikisa nya yedu, nika yose ya kumtikisa nya yedu. Kwa tisiri wano wane umbibido bachete, tutori nina ya nuna ya kakura kituwa kana wazo wana tatata kuenda kuma basi. Wano zi ya kutindio sistemo za tewe darabiki. Tunofara kutika yose. Tunofara za kare kutini. Kufamba kwa edoko waka ya uwezira kubati ana pa washanti. Ni washanti waka wanda.
Pane wamu wanoti muna kubatana. Vashanda hawana kubatana, maticha wa rairizi hawana kubatana. Pana mangu masangani, ria muri kushanda nao mshiru wangbaishu?
Nasi, kato nyorira gwaro kumapuka hese, harimu poseo watino shanda nao. Kutuwawe tike mwone rapamu, nambaye dozo zeteo, jipate disipi kwa nasi, pataya dikenda kine noti kiesi na imbloa. Novi mbakutuwezi wachanda wachua, nyekuti gondo ya hote hata ya kubwa isiye, ya tisipi ya hondo.
Mutungamiri wesangano runomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObed Masaraure vari parunare muHarare natanonoka wande westudio 7 zvichakadaro vana chiremba vange vari kuramwa mabasa kwemwedzi wose vange vari musangano nhasi kuti vaone kuti votora danho ripi mushure mekunge hurumende yaimbenge yatanga yati yavamisa basa ikazotizve yavadzinga yati ngavadzoke pamabasa nhaurirano dzichienderera mberi. Vanhu vakawanda vanoroja nekurenda maofisi muchinoi vari kuchema-chema zvikuru nekuwedzerwa kwemari dzavanobhadhara mwedzi wega wega. Arthur Chikoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe weavo vawedzerwa mari yekugara dzimba mbiri muri kucheni runogara veruzhinji rwechikono hono vamishek sambo vanoti kukwidzwa kwedzimba hakuna kunaka sezvo vasina kuwedzerwa mari yavanotambira. Vasambo vanoti vaibhadhara madhora zana nemakumi maviri pamwedzi asi kutanga munandira vachange vachibhadhara madhora zana maviri pamwedzi.
But kukwidza mitengo yekugara mudzimba kuloja handione sokunge zvino zviri justified nokuti na vanhu kwavanoseenza havana kukwidzirwa mari dzavo. Saka vanokwidza dzimba vanozvitora pai chii chakwira pakuzokwidza mutengo wenu.
Vasambo avo vanotambira mazana mana emadhora pamwedzi vanoti havaone vachikwanisa kubhadhara mari yawedzerwa iyi nekuda kwekuti vave nemwana ari kuenda mufumu yekutanga. Vasambo vanoti zvinhu zvichaoma zvekusvika pamaomero akamboita upenyu muna 2008.
Zvese zvakangoitawo mugore makore apfuura takaona vanhu vachibhadhara marenda avo nemagroceries naachitengerwa bhageti rechibage achitengerwa 2 liters remafuta nechichi. Ndinoona sokunge ndoko hazvichaguma zviri nokuda kwokuti kana iri mari saka asakwanisa kutenga munhu anogona kuguma akuda zvinhu zvacho zvinotengwa nemari.
Mumwe mugari vaEmmanuel Saurombe vanoti vane dzimba vafanirwe kutora kurojesa sebhizinisi.
Marenzika emudzimba chinhu chekubatsira vanhu kuti vagare atinga chikonsidere zebusiness chekutoti munhu anofanira kupinza marezi kuti anze apa musoro chinje ongobatsirana kuti vanhu vaone kugara.
Vasaurombe vanoti hofisi yavo yavanoshandisa yakakwidzwawo nemadhora makumi mashanu. Vasaurombe vanoti dambudziko riripo nderekuti bhizinisi harisi kufamba sezvo vanhu vakawanda vasina mari.
Mari haisitenderi kutenda nemari, like for example vanhu vakutenda zvinhu havasi kutengawo masupamaketi vavangoinotsvaga vakutikani vakwira bhazi vacho vavonotenga kunze.
Mumwe ane dzimba dzekurojesa muchinhoi vaDominic Shava vanoti vakakwidza mari yerendi sezvo vachirarama nemari yemaroja uye zvinhu zviri kukwira zuva nezuva.
Kwidzawo marenzi erubozi izvezvi 5kg raisi yangofanana mari yacho yangofanana neimba yeroom 1 saka vanhu varingokombenawo avo vachiti izvinhu zvokwira zvinhu zvese zvongokwira.
Nyanzvi inoita basa rekutsvagira vanhu pekugara uye kutsvagira vane dzimba vanhu vekugara mudzimba dzavo vaclients gudu vanoti vanhu vakawanda vave kubuda mudzimba dzavanoroja vachinotsvaka dzimba dzine mipanda mishoma nepamusana pekukwira kuri kuita mari dzinobhadharwa mwedzi wega wega. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chiguriwa.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kumbovharwa kwemamwe mapazi ehurumende muAmerica nenyaya yekunetsana panyaya yebhajeti kwemutungamiri wenyika nedare reCongress neSenate kwapinda muzuva regumi nhasi pasina kana mukana wekuti pachaitwa chibvumirano. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti havasi kuzobvuma kuisa runyoro rwavo pabhajeti kana pasina mari inosvika mabhiriyoni mashanu yekuvaka mudhuri pakati peAmerica neMexico. Asi vebato remaDemocrats vanoti havasi kuzopa vaTrump mari iyi sezvo kuri kutambisa mari uye vachiti vaTrump pavaitsvaga rutsigiro vakati Mexico ndiyo yaizobhadhara mari iyi sezvo vanhu vachipfuura nemunyika iyi kuuya kuzotsvaga mafuro manyoro muAmerica. Hurumende yeAmerica ine vashandi vanodarika mamiriyoni maviri. Vanhu vakawanda munyika vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwezvirwere zvakaita sechegomarara. Asi vamwe vana mazvikokota munyaya dzezveutano vanoti uwandu hwevari kufa nechirwere ichi hunogona kuderedzwa nekuda kwechikafu chine utano zvikuru chechinyakare. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Mukuru weDepartment of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira vaudza Studio 7 kuti tsvagurudzo yakaitwa nenyanzvi munyaya dzezvirwere yakaburitsa kuti chikafu chinokuyiwa paguyo chinobatsira mukudzivirira vanhu vasarware nechirwere ichi nezvimwe zvizhinji zvinonzi hazvirapike. Muzvinafundo Matarira vanoti vane shungu chaizvo yekudzidzisa ruzhinji maringe nezveongororo iyi iri pasi pechirongwa cheCancer Nutrietics Cure Campaign iyo yakaburitsa gwaro rinotaura kuti zvirwere zvese zvinokwanisa kurapwa nechikafu chinobva paguyo nokuti panopfupfunyuka anonzi nechirungu maminerals ayo anobatsira pakugadzirisa hutano hwemunhu pasina kunwa mishonga inodhura.
Tinoda kudzidzisana nezve guyo. Vazhinji venyu kumusha uku munoziva kuti vana mbuya vaitikuira dovi, vaitikuira zviyo zvinobata paCancer Nutrietics Campaign munga. Izvozvo vakanga vatozarurirwa yatinoti wisdom nanyadenga. Ndizvozve zvatava kutanga kuita muCancer Nutrietics Cure Campaign.
Tsvagurudzo iyi yakatora makore masere ichiitwa nana muzvinafundo vemapazi akasiyana-siyana paUniversity of Zimbabwe School of Medicine avo vakaona kuti zvinopfupfunyika paguyo nehuyo zvinokwanisa kubatsira pakuraramisa vagari vemunyika muno nemuAfrica yese kwemakore akawanda.
Ini ndakazvirapa ko 8 years nezvinhu izvozvo. Ndinozvirapa ne zvinobva mukuyo neuyo. Ndotakaona kuti zviri nane kukunda madrugs akagadzirirwa ropa risiri redu. Mamwe acho anokuvadza.
Muzvinafundo matarira vanoti vakajekeserwa kuti matombo anopupfunyuka kubva paguyo ndiwo mushonga mukuru unorapa zvirwere zvinonzi hazvirapike.
Zvinopupfunyuka zvacho mune mamicronutrients kubva paguyo neuyo. Handiti unochaona ukakuya guyo rinozodzika nokuda kwemafufu anenge aibva pai paguyo. Kuti ridzike dombo rinenge ratokwizirana richifufunyuka richinda mufu kana mudovi. Saka ndizvo zvotoshandisazvo, takunozvitsvaga muvhu.
Vamatarira vakaendera mberi vachiti zvinopupfunyika izvi zvinogona kuiswawo mumvura yakachena kuti munhu anwe zvichibatsira mukupura kwake.
Kuti mumvura dzatinenge taisa mumishonga yabva muguyo ndiyo yaakurapa. Yaakurapa zviri mberi zvakatobuda mumarisechi.
Vakurudzira vagari vekumaruwa kuti vadzokere mukudya chikafu chaigadzirwa pasi chigare. Vakaenderera mberi vachiti vagari vemumadhorobha vanokwanisa kusanganisa zvinobva paguyo nehupfu hunogaiwa nemishina yedhiziri.
Kumaruwa uko tinotofunga kuti isu ndiko kwatichawana upenyu kana muchikuya. Asi kumadhorobha kwatinoita zvokugaya nezvigayo zvedhiziri, tinofanga kuchitotsvaga teknoloji yokugaya tichiisa micronutrients anobva muguyo, muzviyo, mumhunga uye mapfunde vanhu vachidya zvinhu izvi.
Muzvinafundo matarira vati vanoda kuti vanhu vazive kuti chikafu chine shuga chinotowedzera chirwere chegomarara.
Kensa haidi zvinhu zvinokonzera acid, haidi shuga. Sadza rewhite rine shuga yamusingazivi inonzi starch. Shuga yaye white ine shuga yakawandisa. Kensa haidi izvozvo. Mazowe ane shuga, koku ine shuga, fanta ine shuga. Chimboregerai shuga kana warwara.
Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakaparura chirongwa cheCancer Nutrietic Skill Campaign musi wa19 Mbudzi. Pari zvino pave nevanhu vanodarika zana vari kufambisa mashoko etsvagurudzo iyi muZimbabwe nenyika dzemuAfrica. Ndakamirira Studio 7 kuUniversity of Zimbabwe School of Medicine muHarare. Ndini Kiri Mudzamiri.
Chikwata cheFC Platinum chiri kuvhura makundano enhabvu egore rino asi paine mubvunzo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vanotevera mutambo wenhabvu havasi kugutsikana nematambiro ari kuita FC Platinum pamusha payo mumitambo yeCAF Champions League vakatarisana nemutambo mukuru neOrlando Pirates kuSouth Africa iyo yakatora mukombe uyu muna 1995. Norondo yenhabvu muAfrica inotaura kuti zvikwata zvinokunda nemutsindo pamusha ndizvo zvinowanzoenderera mberi nemakundano aya. Asi matambiro ekugona kunenge kudada mandava stadium asimudza mibvunzo mumukana wavo wekusvika kumaquarter finali. FC Platinum yakatatarika zvinotyisa nesnaps yekuMadagascar ndokuzokunda 1-0 mumutambo uyo vaitarisirwa kukanda zvibodzwa pamadiro. Ndokuzoita zvekare mangange 0-0 neOtoyo Oho yekuCongo. Mutevheri wenhabvu vaFrancis Mwendamberi vanoti kugona kunenge kudada inofanira kuwedzera mwando pamatambiro ayo pamusha kana ichida kubudirira makwikwi aya.
Mugugungano rwavakaiswa kairi FC Platinum inofanira kuti isumudzire mutambiro inoita kana iri pamba payo. Asi vakaenda kunze varutonga kuti tambe zviri nani.
Muteveri wechikwata cheDynamos vaObed Masotore vanoti FC Platinum isatarise mazita kana mukurumbira une zvikwata zvavari kusangana nazvo.
Ndakaona kunge mazita anowanika mumatimu evakomana vavaya ndoanoda kuti vhundutsirei. Nyangwe vakomana vavaya vairi nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mbora.
Mbomwe muteveri wemutambo uyu vatatenda makazhu ndiyewo vanofunga kuti kugona kunenge kudada inokwanisa kusvika mufainari yemakundano aya.
nematambire yapedza mutambo matambire yanga ichiita aka ichasvika kure ndaona ichisvika kana kuma final.
Simurairidzi wePirates Milton Srejovic audza mapepa nhau ekusouth Africa kuti ari kutya kutamba nechikwata cheFC Platinum nenyaya yekuti chikwata ichi chiitsva mumakundano aya uye ati anoremekedza murairidzi wavo Norman Mapesa zvakanyanya. Ati sezvo Pirates iri kutamba neFC Platinum mumutambo wekutanga kumandava stadium kuzvishavane zvinonetsa zvikuru kuenda iko nemugwagwa. Asi Pirates iri kubheja kuti inosimudza zvekare mukombe weCup Champions League kechipiri munhoroondo yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Regai timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu.
Makasimba here vashamarare vekuStudio 7. Tinokushuvirai gore idzva rakanaka. Zita ndonzi munyaradzi kofi. Ndinobva kuHarare kuchitungwiza. Ndinomoresa hama neshamwari pamwe chete nemhuri dzisedze kwakofi. Tiri muno muSouth Africa kuCape Town. Tinokushuvira kuti tipinde mugore idzva rakachena uye rakajeka. Yepi 2019.
Mbangani vateereri veStudio 7 nevashamarari veStudio 7 ndinofara nokutaurawo pamhepo yeStudio 7 iteriwa ndichikwazisa hama dzangu. Zita rangu ndinonzi General Makura. Ndinogara ndiri kuSouth Africa but pari zvino ndakauya kuZimbabwe kumusha kwandiri kufara nehama neshamwari. Zvokutanga ndinokwazisa mai vangu vari kugogwe nevazukuru vangu nomudzimai wangu nevana vangu vari kuSouth Africa Anatoria na Surprise Makura. Uyezve ndinovashuvira kuti ugoredzwa kuti vapinde mugoredzo atore makumbori remu-2019. Ndatenda hangu Studio 7 pamberi nebasa ramunoita rakanaka rinokudzwa rokutaura chokwadi.
Makadi henyu kuStudio 7 ndineti waSamsoni Mbuzi kana kuti babamo tida kukwazisawo amai vangu vanoitwa Jeneti vanogara kuchiweshe uko pavadhapo nasisi wangu Juliana nevamwe vacho vese ndinovakwazisa. Nasisi wangu tangizai na mnina wangu Kraidoni vakawanda vese ndinovakwazisawo nehama dzangu dzose dziri matima nenyika ndodzikwazisa nemhuri yangu iri pachitungwiza mo Blessing na Jeneti na Jaguarini na Junior. Ndinokwazisa vana vangu nemufaro kuti happy 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 new year. Na mai vangu ndoti happy happy new year. Musagumbuke zvenyu nekuti yeni mwana wenyu hapana chandakuitira iwe paChristmas ino. Zvitarisire iguru rinouya. Happy 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 new year.
Ini ndinoitwa mai Mwasa. Ndinoda kumhoroyesa hama dzangu dzekwamagenge vana mai vangu nehanzvadzi dzangu ndichiti muwe negore dzva rakanaka. Ndinoda kumhoresa zvakare uko kwandakarurwa kwamasimbo kundomhoresa vateswara vangu navamwene vangu ndichiti makaita wani. Ndinoti muwe nenyu yeaka gore dzva rakanaka. Ndinomhoresa Christabel ndoti mwanangu wakadadisa wakapasa. Ndichimhoresa zvekudzaishe ndichitiramba wakadaro mwavana vangu. Ndichimhoresa zvakare Mucheche Shama. Ndichizomhoresa zvakare chibayiro changu chinonzi Christopher. Ndichiti Mwari ngavakuchengetei 2019.
Tinotenda vese vakwanisa kutipa kwaziso dzavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakanganwi kuti paLive Talk tichanderera mberi tichitaura nemi vateereri muchitiudza zvamuri kuronga kuita mugore riri kutevera. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.